chinhu chakanaka chaizvo kuti vaBiden varonge rwendo irworwo rwokuenda kuAngola kuti vandoratidza rutsigiro rwavo parailway project iri kuvakwa ikoko, pamwe chete norutsigiro rwavo kune zvakawanda zvinodiwa nenyika yeAngola neAfrica yose, zvakaita senyaya dzeutano, nyaya dzezvemamiriro okunze nenyaya dzezvemaenergy programs. Vakudopendera utongi hwavo. VaBiden vaona sekuti zvinhu zvakakodzera chaizvo.
Tiri kuona kuti rwendo ruri kunze ruri kunangana nekumisa kukura kwechina muAfrica. Munoona here paine zvichashanduka pamasimukiro kana makuriro angaita China muAfrica?
Zvinochinja zvinenge zviriko chaizvo. Zvekare rwendo rwavo muAngola, rwendo rwavo kuAfrica chitsidzo chekunyika dzokuAfrica dzose kuti hatikusiyii, tinenge tiinemi, musanyengerwa nechina. China haina zvainokupai zvamungada kudarika zvedu isusu. Saka ukama ihwohwo huchatochinja chaizvo. Tichitarisisa isu kuti kuna vamwe vakawandira dzimwe nyika dzichitarisa kuti tatichifunga kuti America yatikanganwa. Saka zvinochinja, zvinogona kuchinja, asi ngatisakanganwa kuti China ukama ushamwari nohusawira kwai kuAfrica hakuna kubvira nhasi. Hwakabvira kubva nguva dzehondo, hwatova nemidzi, asi zvisingarevi kuti kucharamba kuchikura kudarika ukama hweAmerica nenyika dzeAfrica. Zvicharamba zvichikokukidzana kudienda mberi uko, asi ndinoona sokuti hazvina zvazvinowanza zvakanganisa zvakanyanya kunze kwokuti Africa ikazvibata zvese nohungwaru nouchenjeri, zvinoita kuti upenyu hwavanhu vomuAfrica huvandudzwe. Nokuti tinoziva kuti Africa yagara ine inoti non-aligned movement iyai, kuti inoti aiwa munhu wese ishamwari dzedu.
Tiri kuonawo kuti America iri kushanda neAngola nedzimwe nyika mukuvaka Lobito Corridor. Panguva imwe chetewo China yakasainira nawo chibvumirano chekumutsiridza njanji yetazara neZambia neTanzania. Makwikwika aya muzvinafundo masocha?
Makwikwi and hakusi kutanga zvekare zvinhu zvinotarisirwa, nokuti anenge ari makwikwi okutsvaga shamwari kunyaya dzemari kuitira kuti nyika dzivandudze ufumi hwadzo. Saka makwikwi eChina neAmerica haana kutanga nhasi, zvekare haana kuipa.
Iyo America haisi yange yanonokera here kupinda kwayo muAfrica nekuti inge ichidzivirira kukura kweChina uko?
Zvinogona kuonekwa senzira idzodzo, asi ngatiziveka kuti hazvidi president wenyika kuti ange achienda munyika somuAngola kana mune dzimwe nyika dzeAfrica kuti kushanda kweAmerica kunge kuchionekwa. Kuna maembassy anenge ariko, kwozoita vana vaBlinken vaya vasecretary of state vanofamba kwese uko vanenge vachingoshandirawo hurumende. Saka nyangwe mutungamiriri weAmerica anga asingaendi kuAfrica, hazvirevi kuti America haina zvayanga ichiita.